Vachitaura pamusangano wavaita nhasi nemiriri wenzvimbo iyi vaine chimutodi paZimbiru Primary School, vagari venzvimbo iyi vati havasi kufara kuti kanzuru yeGoromonzi pamwe nemadzishe enzvimbo iyi vakatopa kambani yekuChina iyi mvumo yekuchera kwari munzvimbo iyi vasina kunzwa pfungwa dzavo. Vati nyanzvi dzakavaudza kuti kambani iyi itange kudhura matombo. Vese vanogara makiromita mashanu kubva pagomo reZimbiru vanofanira kubva munzvimbo iyi kuti vasakuvare. Asi vagari vakaita samai Florence Chipurunya vaudza Studio 7 kuti havana kwavari kuzoenda.
Zimbiru place is for us. Mumapako mune vanhu vakaraswa mumaningo vakavata mwana
vakatotenderedzwa nemakuva rese iro.
Saka isi tinongoti hatisikuda kudistractwa mwanangu. Ipapo kunzi opening for this business. You can't open a business where people are staying. You can't open a business distracting people.
Vatinashe Chimedza vanotiwo kunyange hazvo budiriro yakanaka havana chivimbo chekuti maChina angaunze budiriro munzvimbo mavo kana vakatarisa zvakaitika kune dzimwe nzvimbo dzakaita sechiyadzwa kwamarange kumanikaland.
Enda kukupi kwamunoziva kwamutoko kwekwese kwakona nanyamudzioko uri kumaina break granite. Enda muona marodha achanoshandisa maera F4 0500 dzakapfekwa naamerica kudhara mota dzakanaka dzikwanisa kuenda ikoko. Endai kupi before tichatambukanyadire kukona soroko vari kumaina ndiudzei nzvimbo yakamainwa granite mimi yakadivelopa. Why is it that all atangira mudombosha wamunomu? It's a big no.
Nengo yekomiti yakadomwa nevagari kuti vaongorore kuuya kwekambani iyi kudombosha va vatinai munetsi vaudza Studio 7 kuti masabhuku ishe chinamhora nekanzuru vakaita zvinhu zvavo muchihwande uye ndosaka pave nemutauro.
Saka chimwe chatabatikana nacho futi ndechekuti taronga musangano nemadzimambo vachiziva kambani yacho yanga ichiziva Jiyanyi iyoyo yanga ichiziva DA yakafonerwa tirimo musangano imomo amaichinyemba CEO vakafonerwa kuti tiri musangano upi iwoyo. Tikadzoka isu tikaenda kumadzimambo nemasabhuku tivaudza kuti mitini yako musi Saturday. Tashamisika kuti mambo chinamhora vakamisa meeting iyoyo nenguva diki diki iva izvo kuti mangwana vanhu vari kuita sei vanenge vachifanira kunge vachipinda musangano iwoyo.
Vachitaura mushure mekunzwa zvichemo zvevagari vamutodi vati havana zvavanoziva nezvenyaya iyi uye vave kuiongorora.
Zviri kuitwa isu tisingazivi, hatina ruzivo nazvo. MP haana chaakaudzwa. Tinoziva kuti kana development yakadaro ichiitika vanozoafekwa nedevelopment iyo vanotanga vakonsautwa vozoonekwa. Saka zviri kuratidza kuti pakati pedu pane vamwe vakava neruzivo nazvo. Zviri kutoratidza kuti kune meeting yakatetwa nechekare inoinvolva masabhuku nemachief nezvimwe zvakadaro. Vanhu vakatopiwa license asi MP haana chaari kuziva. Saka tati zvose zviri kuitwa nekambani ngazvimirwe. Hapana chinoitwa chatisingazivi. Tichaenda kuministry of mines tonatonzwa chokwadi chokwadi kuti vakapiwa nani.
Vatiwo hapana achabvisa vagari pamisha yavo uye vagari vanofanira kugara vasina chavanotya.
Dombosha ino yatova residential area yangofanana nechitungwisi. Saka haugoni kubvisa vanhu kwauchida kutsvaga mari nematombo. Ngazviitwe kune dzimwe nzvimbo. Kuno tine development tiri kuida asi kuda development inobvisa pakagara vanhu. Zvakare mutemo wehurumende unoti hakuna munhu anobviswa paagere kana hurumende isati yaisa plani yekuti achaenda papi avakirwa here musha wokugara. Saka ndozvatoda kuti tizivise vanhu izvozvo. Hakuna munhu ari kuzobviswa, vanhu ngavamire kupanika.
Hatina kukwanisa kunzwa kubva kukambani yeGeo Global kana wokubata ishe chinamhora kuti tinzwe divi ravo panyaya iyi. Sangano remagweta anorwira kodzero dzevanhu reZimbabwe Lawyers for Human Rights rinoti rakatambira chichemo kubva kune vamwe vagari vekudomboshava pamusoro penyaya iyi uye rave kuiongorora. Ndakamirira Studio 7 kudomboshava, ndini Godwin Mangucha.